Muri idzi dzavai kugara pamene mushure mekunge varungu vadzaishandira vaShane Worth nemudzimai wavo amai Denise Worth vakabviswa papurazi ravo nenzimbe musi wa 31 December gore rapera. Mhuri yavaWorth pamwe nevashandi vayo vakabudiswa papurazi apa mushure mekunge vasvitswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsva kwepurazi ravo richipuwa vaWebster Cuthbert Muzara navaEmmanuel Mantipa Chiguba avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga weZANU PF. Vachitaura neStudio 7 vaWorth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandigere nekambani yeshuga yeTriangle shure mekuishandira kwemakore gumi. Vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta makumi mana iro ravakavandudza kwemakore makumi matatu nematatu.
Ndiwo mudyandigere wangu. Ndakagara papurazi pangu kwemakore makumi matatu nemaviri ndashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita madiridziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda. Saka rungoto rwaaro pasina kana sendi hazvisi fair.
VaWorth avo vakazvarwa pachipatara chemasvingo General Hospital mugore ra1957 munguva yeRhodesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari yekuAmerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yeTongat Hullets iyo inogaya shuga. Kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakange vatopuwa pekuvakira misha yavo imomo. Vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunaiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara.
Mari yekurarama zvatozviringirwa upenyu zvekuti tichange tichitongotambudzika zvekuti hatizivi kuti tichararama sei. Maybe tichatongozotangawo kutongorukawo kana mhasa samusoto kungoti tiwanewo kungozvifidha maybe. Pakaipa.
Vamwe vakaita savatemba ncuve vanoti vari kutsutsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Zvakatitionera iye zvino murungu wanga achikutibatsira akoko zvechenjairo iye anga achikutibatsira iye zvino ndatova naesu kwangova kutimudotiwo zvakatoperirawo pano.
Vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji varasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka. Vachitaurawo neStudio 7 amai Denise Worth vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutoda kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga. Vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vaBoaz Burirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira. Asi vaBurirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaWorth.
Ndivazivi baba, ndivazivi.
Apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai Charity Mumera vati havana chekutaura panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika Dr. Inchas Masuka sezvo nhara yavo yanga isingapindi. Studio 7 yatadza zvekubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo. Ukuwo sachigaro webato reZANU PF Masvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati dzinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsva kweminda. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.